Chandigata wanene yutu kuruku pisa zakanyanya like nana UK yuku ameno kuti zvingava nechekuita here nenyaya dzeglobal warming asi zviri kuitika nezvokuti vaya vanenge vane vakwegura vati kurei vanokurumidza kuita yatinoti dehydration tinovakurudzira vagare mumba mune maair conditioning pamvuri uyezve vange vachimwa mafluids kana mvura nezvimwe zvakadaro majuice kuitira kuti vagare vari well hydrated mumuviri mune mvura yakakwana. Vamwe vanoita atinoti maheat stroke ekuti vanenge vatova so much affected zvokuti vanenge vaitoda kuti vaende muchipatara vanopuwa atinoti maintravenous fluids. Kana munhu wava exposed kuheat zvakadaro kurumidza kuenda kuchipatara so that muwane rubatsiro.
Dr. Ranga, kana munhu arohwa nezuva zvakanyanya zvava kumunetsa, tinoona sei kuti munhu asvika pasina kunaka? Chii chatinoona kana munhu anyatsorohwa nezuva?
Masainzi aripo nemasymptoms anosanganisira kuita nyota, miromo inenge yakaoma nenyaya yatinoti dehydration, kuti muviri uratidza kuti hauna mvura dzakakwana. Vamwe vakwegura vaya vanenge vava kuita yatingati confusion kana kunge you know kuvhiringidzika mupfungwa kuri temporary. Uyezve vamwe vanotokwanisa kutowanikwa vavaita pass out kana kuti unconscious, nokuti kana vaita yatinoti severe dehydration iya kuti mvura yanyanya kuita shoma muviri, mabp anobva adonha, and kana adonha kudaro vamwe vanokwanisa toita pass out. Sezvatinoziva vana vechikoro pavanoita maathletics paya vachimhanya, sometimes vanoita kuita pass out kuya vatinoti kufenda. Vazhinji chinenge chaitika ndechekuti blood pressure inenge yadonha panguva idzodzo, saka neheat iriko iyi zvinokwanisa kuitika something similar kuvanhu vati kurei vane zvirwere zvakawanda.
Asi tingati zvine njodzi yakakura here?
Njodzi iripo. Vazhinji havo vagara vane utano hwakanaka vanokwanisa kupinda mudzimba vachiwana mvura nemamwe mafluids, chero vakapinda muzuva vanokurumidza kupepuka vachirarama nokuwana rubatsiro. Vatinonyanya kutyira ndevaya avo kuti vanenge vane zvirwere zvakati wandei uye vakwegura pamwe vanenge vari kugara vega mudzimba vakabatwa nemaheat nengi waves iwaya atiri kutaura kupisa kuri kuitika, pakasawana vanouya kuzovaona nekukurumidza, pamwe tinotowana vashaya mudzimba. Saka zvine zvichida kuti mucheke nekuona kuti hama dzakamira sei vaya vanogara vega vatikwegurei vane mastroke nezvimwe zvakadaro zvokuti havakwanise kufamba vega vanenge vaitoda rubatsiro.